manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 10 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamugabe utano hwavo hausina kumira zvakanaka. Ava mutana ari kungosesekedzawo zvatinoona nguva nenguva. Dzimwe nguva vanonzi vadonha, dzimwe nguva vanonzi vadzedzereka.
Mumwe mukuru muhofisi yezvekutyidzana nedzimwe nyika anotenda kuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakaenda kuSingapore kunorapwa kunyangwe asimbaradza kuti havasi kunyanya kurwarisa.
Iye zvino tiri mushishi rekutaurirana nevanhu veLux Group of Companies kuti vachitipa nguva yatingati schedule of delivery yavanokwanisa kutiudza kuti mishina inenge yasvika rini munyika.
Zeki yotanga kutenga michina yekunyoresa vavhoti yeBVR mushure mekupiwa mari nehurumende. Mutungamiri weZifa waPhilip Chiyangwa vokurudzira vanhu munyika kuti vaende kuzotambira chikwata chemaWarriors kunhandare yeHarare International Airport. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mubazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kunorapwa kuSingapore nemusi wechishanu. Asi mukuru uyu ati titaure nemutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba ati hake vamugabe havasi kunyanya kurwara sezviri kutaurwa nevamwe vanhu munyika. Atina kukwanisa kubata vaCharamba sezvo nhari mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Akandike chitatu gore rino vamugabe vachienda kuSingapore kunorapwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekuti vamugabe vakura uye kuti vave kugara vachinorapwa ndiyo yave kupa kuti mubato ravo muve nekunetsana kwakanyanya. Pane zvikwata zviri kurwira kuti zvitore chigaro chavo kana vachinge vasiya basa izvo zvave kusanganisirawo vakuru vemauto. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuChamembe kweAfrica.
Hapana chinonyanya kushamisa chekutanga pakuti vamugabe utano hwavo hausina kumira zvakanaka. Ava mutana ari kungosesekedzawo zvatinoona nguva nenguva. Dzimwe nguva vanonzi vadonha, dzimwe nguva vanonzi vadzedzereka, dzimwe nguva vakaenda kumisangano vanenge vachingoratidza kuti mutana ari kuratidza kuti utano pamwe chete dzimwe nguva nenjere neingazonzi pachirungu coordination hazvichanyatsokunge zvichienderana. Saka iyoyo nyaya yekuti vamugabe vangange vabuda vachienda kunorapwa hatingatombovhunduki nayo. Tingatoramba chingoshedzera hedu isusu kuti chinotinetsa inhau yekuti pese pavanobuda ipapo semunhu achiri pachigaro zvinoreva kuti vanobuda nemari yenyika vachirapiswa nemari yenyika. Tazvitaura kwemakore akawanda kuti dai vamugabe vanga vari munhu ane chido nenyika yake mari yose iyo yavanobuda vachienda nayo kuSingapore kana kupi kwavanenge vachinzi vari kuenda vachindorapwa vachibhadhara vachidii, dai mari iyoyo vaitawo mutsa nevanhu veZimbabwe vanga vazivawo kuti vakaitora ikange ichidyarwa muzvipatara zvemuZimbabwe navowo vaigona kutorapirwa imomo.
Ko, munoonawo seimi kunetsana kwakanyanya kwaamo mubato reZANUPF panguva inoyi? Kuri kukushamisa iwo here?
Yave bata murefu, bata mupfupi muZANUPF, bata mukobvu, bata mutete, hatisi kutombokadzi. Zvinombotipawo zororo nekufema isuwo vamwe vana veZimbabwe kunyanyanyanyawo ivo vaya vaya vagara vachiita zvematongerwo enyika vari kumapato anopikisa, nekuti pari zvino zviri kuratidza kuti shamhu yakananga muZANUPF. Chandinoda kuti tibve tatarisisa ndechekuti mukaona vakuru vakuru zvekuchengetedzwa kwenyika vatingati maami generals vachinetsana nemakurukota ehurumende zvaakutoratidza kuti nyika yave zinyekenyeke. Vakaramba vachinetsana semanetserano avari kuita, panogona kupedzera pakudeurwa ropa, panogona kupedzera zvakare pakukonzera kuti munyika muite zinyekenyeke nekuti hapasisina akanyatsobata matomu. Ndiyo nyaya yavamugabe yekuti varipo asi havapo, kureva kuti varipo asi vari kungoita sechituhwani, vari kungoita sekuti munhu asisina kana chaakabata kana tambo yaakabata yangova ada atonga. Ndo zvaakuita kuti kunge mune zinyekenyeke mumusangano mavo uyezve nemuhurumende nemunyika yese, nekuti rangarirai kuti mukaona zviri kuitwa navana vamoyo nevamwe varimowo imomo nevamwe vakuru vemauto nevamwe zvakaipa chose, nekuti zvinogona kuzopedzisira zvasvitsa nyika kwamvura yacheka makumbo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembi kweAfrica vari parunare muJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu weStudio 7. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vakwanisa kubhadhara imwe mari kukambani yeLuxton Group yekutenga michina yebiometric voter registration kana kuti BVR ichashandiswa mukunyoresa gwaro idzva revavhoti musarudzo dzegore rinouya. Vati vane chivimbo kuti vachakwanisa kupedza basa rekunyoresa vanhu paine nguva. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Takapiwa mari yese yatakanga takumbira, inove mari inokwana kutenga michina 3,000, mari inosvika 7.59 million US dollars. Ndiyo mari yatakapiwa nehurumende yatinayo. Pari zvino isu takabhadharawo mari inosvika muchikamu 50% yatakabhadhara kuLuxton Group of Companies kuti vachikwanisa kutipa mishina. Iye zvino tiri mushishi dzekutaurirana nevanhu veLuxton Group of Companies kuti vachitipa nguva yatingati schedule of delivery yavanokwanisa kutiudza kuti mishina inenge yasvika rini munyika. Kana tangove neschedule iyoyo kubva kuLuxton, tinenge tichivisivisa veruzhinji mazuva anosvika mishina.
Saka ichinge yangosvika munyika makutotanga kuita basa renyu rekunyoresa vanhu?
Ichinge yangosvika takutanga basa redu, asi ndoda kuti veruzhinji vanzwisise kuti panosvika mishina tinotanga nekudzidzisa vanhu vedu kuti mishina iyi inoshandiswa sei. Zvichatitorera mazuva kuti tidzidzise vanhu vanozokwanisa kufararika nenyika yese vachirejista vanhu. Saka kusvika kwemishina kweotava tatotanga kuti vanhu chiuyai, tinombotanga tadzidzisa vanhu vedu. Musi watinozotanga chirongwa chaicho chekuti takunyoresa vanhu tichadzivisa zvakare vanhu, tichivaudza kuti tenge tiri panzvimbo dzipi nedzipi muprovhinsi yega yega. Sekutaura kwatakaita zvinhu zvakapera, tinoda kuti urongwa uyu hunge hwakapararira nenyika yese, uri national. Hatipanda kwatichasarudza kuti tichatanga uku kuti chimbomira, tida kutanga nyika yese. Saka province yega yega inenge ine mavota registration centers ayo, aichatanga nayo neaichapedzisira nayo. Saka tichange tichiburitsa panguva dzinenge tichingoenda kuti iko zvino muprovinsi yakati vari pakati, svondonoya vanenge vari pakati, svondonoya vanenge vari pakati.
Saka muri kutarisira kuti muchange muchidzidzisa vanhu vangani kuti mishina iyi inoshandiswa sei?
Tichatanga kudzidzisa vanhu vanoita makumi mapfumbamwe 90 vatinoti mamaster trainers. Aiva ndo vachadzidziswa nevanhu vanobva kuLuxton vakabatana nevanhu vedu vekuZEC. Vachadzidziswa nguva yekutanga. Ivowo ndo vatichazoendesa kumaprovinsi kuti vachinodzidzisa vanhu vemumaprovinsi vachaita voter registration vari paprovincial level.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, vesangano reThis Constitution, Our Constitution campaign nhasi vaendesa matsamba enyunyuto kumahofisi evesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC muulawayo nekune mamwe maguta munyika, vachinyunyuta pamusoro pemitemo yakasiyana-siyana ine chekuita nekunyoresa vanhu kuti vavhote. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Mtauriri we this constitution our constitution campaign wa Alfred Zirutwe wauza Studio 7 kuti vamiriri vesangano ravo munzvimbo dzakasiyana siyana munyika kusanganisira Mobulawayo vaendesa magwaro enyunyuto kana kuti petition vachipa zvichemo zvavo kumahofisi eboka reZimbabwe Election Commission. Vadzirutwe vati zvimwe zvavari kunyunyuta nazvo inyaya yekuti vanhu vari kunzi vaunze magwaro anoratidza pavanogara kuti vagokwanisa kuvhota vachiti mutemo uyu unoita kuti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki vasakwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Zvinhu zvakasiyana siyana. One of them ndezvekuti nyaya yekuti ma proof of residence. MaZimbabweans vanhu vanogara pano kuti vauye nema proof of residence. Imwe yacho nyaya yekuti vanhu vakasungwa vasavhota. Isu toda kuti vavote kwezima Zimbabweans. Nenyaya yema diaspora vanhu vari kunze kwenyika. They are still Zimbabweans. So vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavote. It's their right. So ndosiripo pa petition iyo.
Vanobo Mhlanga vanomiriri we this constitution our constitution campaign kuGwanda vati vakwanisa kuendesa gwaro ravo renyunyuto kumahofisi eZek mudhorobha iri rikatambirwa izvo zvinova zvaitwawo naamai Langelihle Mpofu vanomiriri wesangano rimwe chete muguta reBulawayo. Mukuru wesangano re this constitution our constitution campaign Muzvare Abigail Mupambi vati vapa Zek kusvika musi wa 20 wemwedzi uno kuti vape mhinduro pamusoro pezvichemo zvavo.
Chatinotarisira ndechekuti Zeki vakadaro havasi pavari in isolation yangati nechirungu vanoto exist auno kuda kwe constitution iyi vachitovawo vashandiwo vedu sevana veZimbabwe and handioni chingaita kuti vashandi varambe kana kuti vazvione vasingadi kuteerera mabosses avo.
Studio 7 haina kwanisa kunzwa kubva kune veZek panyaya iyi. Kuendeswa kwegwaro renyunyuto nesangano re this constitution our constitution campaign kuri kuitika apo vechidiki vebato reMDCT vari kuti vachada kuratidzira pamahofisi eZek muHarare nemuBulawayo vachichema chemawo pamusoro pemitemo yeZek. VaBrian Dube avo vanove mutauriri wevechidiki mubato reMDCT uye variwo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vanoti hazvina maturo kuti veZek vasimbirire pakuti vanoda kuti vanhu vave nemagwaro anoratidza kuti vanogara kupi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti. VaBatla Tambo vanove mutevedzeri wesangano reCenter for Public Engagement vachishanda nechikwata chemubatanidzwa wePlatform for Leveraging Elections, Democracy and Governance kana kuti Pledge vanoti hapana chavanoona chakaipa pakuti veZek vati vanoda magwaro anoratidza kuti munhu anogara kupi. Vamwe veruzhinji vari kuchema chema kuti veZek havazi kugadzirira nekukasika nyaya yekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota vachiti boka iri rinogona kuzotadza kuita izvi nenzira yakanaka sezvo kwasara nguva shoma kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Bato rinopikisa National Constitutional Assembly kana kuti NCA rinoti riri kufadzwa nemafambiro ari kuita gadziriro yaro yesarudzo dzeby election dzekutsvaga achamirira dunhu rechiundura mudare reparamende idzo dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wemugovera. Mutauriri weNCA vamadhok Chivasa vanoti chiri kunyanya kuvafadza ndechekuti mudunhu iri hamuna mhirizhonga sezvinomboitika kune mamwe matunhu anenge achiitwa sarudzo dzerudzi urwu. Asi vachivasa vanoti vari kutsutsumwa nekubvarorwa kwemapepa avo ekutsvagisa rutsigiro nevatsigiri veMDCT. Asi mutauriri weMDCT vaobert Gutu varamba mashoko aya vachiti vari kunzi vari kubvarora mapepa aya vanogona kunge vari vatsigiri veZANU-PF vari kuita izvi vakapfeka nhumbi dzebato ravo. Masangano akazvimirira anosanganisira reZim Rights ari kuitawo zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekukurudzira kuitwa kwesarudzo murinyararo. Chigaro ichi chakasara chisina munhu zvichitevera kushaya kwavakizito chivamba vaive vebato reZANU-PF. Vatakudzwa Guzete ndo vachamirira NCA. Mamwe mapato ari kupinda musarudzo idzi anoti reZANU-PF, Refree Zimbabwe Congress pamwe neProgressive Democrats of Zimbabwe. Ngatinzwei hurukuru yataita navachivasa pamusoro penyaya iyi.
Vachagudzwa Guzete vari vobudirira zvikuru kutaura nevanhu vachisangana nevanhu uyewo vanhu vari kutsimbisa kuti vachavhotera bato redu reNCA nezvinangwa zvakawanda zvinosanganisira kuti makandidhetes mamwe avari kukondesa navo havasi kutomboonekwa vachisangana nevanhu havatozikanwi vanhu ikoko. rezani PF anenge ari kandidati anotonzi haagari nechikundi anogara kuzvichavane. Saka vari kunyanya kuona kandidati rese kubva pakatanga kukambeno kumanza ko.
Tinomboona munombonyunyuta munguva dzesarudzo dzakaita saidzodzi muchitaurawo nyaya dzekushungurudzwa. Gore rino zvakamira sei?
Ndingada kuti vateereri vanzwisise kuti constituency dzechimundura ine maparti ari mutauni. Ine mapatiwo anenge ari kumapurazi. Kumapurazi kumapodcast edu atinge tanamira hapana kana munhu anotumbo matambura anenge aripo anatimatarisa. Asi tine dambudziko rokuti kana tazouya mudhorobha makatasamira namukobha nekuna nasenga tokuona maposta ENCA kudambura zvakawanda. Asi kuti chatakanzwisisa kubva kukandidheti yedu ndechekuti vanhu vakudambura maposta edu havasiri vanhu vezanupf. Vanhu vakadambura maposta edu vanhu vakanyatsokuonekwa vatungamiri veMDC vanogara kuna nasenga nekuna namukobha vakatobatwa kakawanda vachidambura maposta edu. Saka zvinhu zvotishungurudza zvikuru kuti vamwe opposition party isitombori musarudzo dzacho vanoti havadi zvesarudzo izvozvo vanofamba vachidambura maposta zeNC. Tando dambudziko rataona ranyanya kukura iroro.
Saka mune matanhero amuri kutorawo panyaya iyoyo?
Matanhero atiri kutora ndeyekuti kandidheti yedu vaguzete vachatoenda kuzviisa zveki nokuti patakamboisa chitemo ichi kudamburwa kwemaposta takanga tichitoti vanhu vanodambura maposta edu vanhu vezani kusvika tatozobata tivanhu veSDC. Saka isu toona kuti kunyange tiri musarudzo kandidheti yedu takaiti tiende kuzeki kuti indoudza vanhu kuzeki kuti taakuziva kuti vanhu vakadambura maposta zvedu ndevapi.
Vanga vari mutauriri webato reNCA vamadhoki Chivasa vari parunhare neStudio 7. Dzimwe nhengo dzemapato eNational People's Party, NPP, neZimbabwe People First, ZIMPF, dzinodarika zana dzainge dzambobva kubato reMDCT inotungamirwa naVamogeni Tsvangirai dzakadzokera kubato iri dzichiti ndiko chete kune utongi hwejekerere. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo idzi dzakaungana kumahofisi ebato reMDCT muchinhori nemugovera dzichizivisa nezvedanho ravainge vatura rekudzokera kumusha. Mumwe wevakadzokera kubato reMDCT ndivaJasper Mavhunga vekwaZvimba ava vainge vave nhengo yebazi repamusoro mubato reZIMPF. Vanoti vakafunga zvekudzokera kubato reMDCT nekuti kuZIMPF hakuna utongi hwejekerere.
Taenda kuZIMPF takashanda kugadzira mastructures kuita zvese kusvika ZIMPF rabato. But chandakaona kubato reZIMPF vakawanda vacho vakabva kuZIMPF havazive chinhu kana temu inonzi democracy. Hakuna democracy. Ina handigone kuita leader anonzi chef. I must be a servant. KuZIMPF hakuna yatingati servant leadership. That's the problem.
Izvo zvinotsigirwa navatendai musonza vainge vave kubato reNPP vanoti vainge vabuda mubato reMDCT vachifunga kuti pane shanduko ingaunzwe nemamwe mapato nekukurumidza, asi vanoti hapana zviri kuitwa sezvo kuri kutungana kwembudzi.
Patakaenda kumusangano kuyawo taifunga kuti nhunha dzataive nadzo dzekuti dai mungaba achingobva uyu dai mungaba achingobva uyo takazongonoona kuti hazvina kusiyana maitirwo ari kuitwa basa nemaitirwo anongoitwa kuZANUPF ikoko kuti simba ranga risiri muvanhu.
Vamusonza vanoti vainge vabuda mubato reMDCT nekuda kwekudziviswa kutora zvigaro zvavanoda mubato iri, asi vanoti danho iri rakagadziriswa navatsvangirai pamisangano yavakaita yekusangana nenhengo dzavo mwedzi mishoma yapfuura.
Zvikonzero izvi zvaisanganisa kuvharirwa kunze kwaiitwa vamwatoti kuisirana magokora, ende izvi zvakagadziriswa nemutungamiri wedu wemusangano weMDCT vaMorgan Tsvangirai. Ndinofunga kuti muchiri kurangarira pavakauya pano vachiti hapana munhu anofanira kuvharira umwe munhu kunze.
Mutauriri weMDCT mudunhu reMashonaland West vaBlessing Mandava vanoti bato ravo riri kukura uye zvicharerutsa basa riripo rekutsvaka rutsigiro musarudzo dzegore rinouya.
Zvinhu zvinofadza kuti musha uri kukura. Zvinhu zvinofadza kuti tava kubatira pamwe zvakare. Saka kuuya kuri kuita vamwe uku kunotofadza zvikuru kwazvo.
Mutauriri webato iri mudunhu reMashonaland West vaWilson Makanyaire vanoti vanogamuchira vanhu ava nemaoko maviri.
Chatongoita isu kumusangano kufara nekuvaomberera mauti vadzoka kumusha. Tatovatuma kubasa tendai mushandira save. Todzawo vana vedu kuti aiwa tambirai vana vauya kumusha.
Asi mutauriri weNPP vaGift Nyandoro vanoti ayo manomano ari kuitwa nemasangano ari kutya mutungamiri wavo amai Joyce Mujuru musarudzo dzegore rinouya. Vanyandoro vanoti zviri kuitwa izvi munongedzo wekuti MDCT yadzidza zvakaipa kubva kuZANU-PF panyaya yekunyepera vanhu. Hatina kunzwa divi reZIM-PF panyaya iyi sezvo nhare mbozha yemutauriri webato iri varugare gumbo yanga isingadavirwi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Atha Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vapfumbamwe vakafa vamwe makumi maviri nevashanu vakakuvara mushure mekupidiguka kwebhazi raive rakatakura vashanyi kubva mugomo muPeru neusiku wemusi wesvondo. Mashoko aburitswa padandemutande negurukota rinoona nezveutano muPeru anoti tsaona iye yakaitika makiromita maviri kubva pamuzinda wemutungamiri wenyika muguta reLima. Vamwe vanhu vanorwara nechirwere cheshuga kana kuti diabetes vanoti vari kufara zvikuru nekushandisa kwavari kuita nharembozha dzavo kana kuti app inonzi DNS Manage mukuzvivheneka kuti shuga inenge yakamira sei mumuviri mavo. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu munyika vane chirwere cheshuga, uye vamwe vacha vatoziva kuti vanacho nenyaya yekusaenda kunovhenekwa navana chiremba. Vanhu vasingazivi kuti vane chirwere ichi vanenge vane inonzi type 2 diabetes inokonzerwa nekudya zvinhu zvakaita sesadza kunyanya, munhu asingazvigwinyisi muviri uye kuva nemuviri wakakura. Vana chiremba vanoti munhu anogona kuona kuti ava nechirwere ichi kuburikidza nekuonda zvakanyanya munguva pfupi, kurutsa, kusaona zvakanaka, kusafema zvakanaka uye kungonzwa kuneta nguva zhinji. Asi vamwe vanhu ava vava kubatsirikana nekushandisa mushina wechizvino zvino wakaparurwa munyika gore rapera inonzi DNS Technology. Mushina uyu unoshandiswa kuvheneka shuga inenge iri mumuviri wemunhu kana kuti DNS glucose meter uye DNS app panhare mbozha. China ndiyo yakaparura mushina uyu muna 2015. Kambani yeVivid Health ndiyo yakaparura urongwa hwekushandiswa kweapp iyi muZimbabwe mukupera kwegore rapera. App iyi yauyawo panguva yakanaka munyika sezvo vanhu vane chirwere cheshuga vange vari kuchema-chema kuti kuenda kunana chiremba kunodhura. Mumwe anoti abatsirikana neapp iyi ndivaCourage Chombo.
Mari yata kushandisa ikozvino kutesta yaderereka chikombaini nezvataishandisa kare, nekuti mukaona kuti nguva dzekare waifosikwa kuti unoenda kunoona chiremba, ende uchiona chiremba every time paunomuona kuti akuteste unonga uchitobhadhara mari yeconsultation ende nemari yekutestwa.
Izvi zvatsigirwa navasimba mapfumo avo vane makore gumi vachirarama nechirwere cheshuga.
Mushini unondibatsira pakuti ndikacheka shuga yangu inondiudza kuti zvandinofanira kunge nichiita, nekuti kudhara ndichingana kwachiremba ndati ndikachekwa shuga aindiudza left zvandinofanira kudya nemararamiro nezvandinofanira kuita nemaexercise. Asi nemushini uyu manje kana result yangu painobuda ipapo inobva yatondiudza kuti shuga kana yakakwira ezvino waufanira kudya chikafu chakawanda sei.
Mumwe wevakuru veVivid Health vaBlessed Musisinyani vati kambani yavo iri kupa vanhu pachena kamushina kadikidiki aka kanonzi mobile glucose meter kanoiswa panhare mbozha kubatsira kuverenga mamiriro eshuga.
Takaiwana mukana wekuti tikwanise kuunza mushina wayo kuno kuZimbabwe, nokuti takaona kuti vanhu vazhinji vakanga vakukwanisa kunge vaine mafoni. Tikaona kuti mushina uyu sezvo uchishanda nefoni unobatsira zvikuru.
VaMusisinyani vanotiwo sezvo vari kupa mushina iyi pachena munhu anozotengawo anonzi mastrips anoiswa ropa. Mukuru weZimbabwe Diabetes Association, Dr. John Mangwiro, vaudza Studio 7 kuti vanofadzwa zvikuru nekushandiswa kwehumhizha uhu mukuderedza mari inobhadharwa nevarwere.
Varwere vedu vanenge vadhiwo vakuzvitungamirira pakuti tarira chirwere chavo cheshuga ichi.
Sangano reZimbabwe Diabetic Association rakurudzira kuti makambani ari mune zveutano akaita seVivid anodzidzisawo vanogara kumaruwa mashandisirwo eapp iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Manhau dzemitambo. Mutungamiri weZifa waFilip Chiyangwa vari kukurudzira vanhu vose munyika kuti vaende kunhandare yendege yeHarare Masikati kunotambira chikwata chemaWarriors, icho chakashura mari nekudambura Zambia 3-1 kuSouth Africa neZuro chichibva chasimudza mukombe weCOSAFA Castle Cup. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChiyangwa ndokuvabvunza kuti vari kunzwa sei nekukunda kwakaita chikwata.
Taka
asi pane chamuri kurongerawo here vakomana ava seZifa sevanhu vasimudza mukombe vakabatanidza nyika yose kudai?
Nguva dzese nogara ndichita kuti vafare, saka tinenge tingori nezvirongwa zvakasiyana siyana. Munoparura kana vasvika.
Muri kutarisira kuti vakomana ava vanodzoka kumba riini uye murikudawo kuudza vatsigiri vemaWarriors kuti kudii?
Vanodzoka kumba mangwana, uyezve masapotazi ngaauye kuzohondoringa kuti mangwana vanenge vane vanhu vakawanda vachauya kuzovatambira.
Pane nguva here dzavari kutarisirwa kuti vange vachimhara muHarare?
Vanonga bailanch time vane vasvika.
Mutungamiri weZifa waFilip Chiyangwa. Iye zvino tichaenda kuna Michael Kariati, mutori wedu wenhau dzemitambo, kuti tinzwe kuti vanhu muHarare vari kutambira sei mashura akaitwa nemaWarriors.
Chikwata ichi neZuro chakasimudza mufaro nekunyora peji idzva munhoroondo yemakunda neCOSAFA Castle Cup, apo chakaita chikwata chekutanga kutora mukombe uyu kashanu nekurakasha Zambia 3-1 muRoyal Bafokeng Stadium. Maorias akapa mufaro kumhomho yeZimbabwe inogara muSouth Africa, avo vaive munhandare iyi neavo vaiona mutambo uyu vari muZimbabwe, nezvibodzwa zviviri kubva kuna Knox Mtizwa nechimwe chete kubva kuna Talent chawapiwa. Zvafadza veruzhinji muZimbabwe, kusanganisa vaTribal Munyanyi, avo vanoti vanofarira chikwata cheyadha muZimbabwe.
Awadi kuvhara because ndiri I'm happy because ndiri faro nyeza itwa neMaWarriors because maWarriors aita se atamba bora zvakanaka and tanzika expected the win for Zambian because Zambian team is a good team.
Mutsigiri weDynamos vaStanford Motsi vanoti kutora mukombe uyu kunopedza kudzikisirwa kwanga uchiitwa maWarriors pasi rose kubvira muna 2009 apo vakapedzisira kukunda mumakwikwi aya.
Mafaro kwatiri vanhu veZimbabwe nenhau yekuti tinenge tichidzikisirwa zvakanyanya.
MaWarriors akatora mukombe uyu zvinodadisa mushure mekunwisa zvipodzwa 10 nezvipfumbamwe mumitambo mitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kubudirira kwakaita chikwata chemaWarriors mukusimudza mukombe weCOSAFA mushure mekukunda Zambia kuSouth Africa neZuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mumwe mukuru muhofisi yezvekudyidzana nedzimwe nyika anotenda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kuSingapore kunorapwa kunyange asimbaradza kuti havasi kunyanya kurwarisa. ZEC yotanga kutenga michina yekuvhotesa yeBVR mushure mekupiwa mari nehurumende. Mutungamiri weZifa Philip Chiyangwa vokurudzira vanhu munyika kuti vaende kunhandare kunotambira chikwata chemaWarriors. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande nantungamiri Nkomo.